Vachitaura nevatori venhaumo Harare nhasi, vatsvangirai vati zvinosuwisa kuti mafaro avo ekubatana nemamwe mapato anopikisa, vachiumba MDC Alliance agurisirwa panzira nekuda kwemhirizhonga yakaitika iyi. Vatsvangirai vati havadi zvemhirizhonga mubato ravo, vakati kunyange zvazvo mapurisa ari kuferefeta nyaya iyi, ivo sebato vari kuitawo tsvagiridzo dzavo. Vati kana pane nhengo dzavo dzakakonzera mhirizhonga iyi, dzicharangwa nebato ravo zvakaomarara.
Nyaya yezvakaitika kubruwa zvinhu zvinofanira kutsoropodzwa nemunhu wese anoziva kuti violence hatidi muMDC. Isusu seMDC kubva patakaberekwa 17 years ago tisu tatitova mavictims eviolence. Vanhu vakaurawa, vanhu vakarepwa, vanhu vakapisirwa misha. I can't go on. So kuti isu tigoonekwa futi tirisi vanhu vanoita violence especially against your senior leadership like vice president, hazvibvumirwi izvozvo. So ndinongoti nini, zvakaitika kubhura hazvifani kuonekwa zve, ende tiri kuteera vanhu vacho. Kana taane vanhu ivavo tichazodhira navo, kana taziva kuti uyu akaita zvakati, uyu akaita zvakati, hatiti zvefembera fembera.
Vakarohwa kubulawayo vanosanganisira mumwe wavatevedzera vavatsvangirai, Muzvare Tokozani Kupe, nasachigaro webato iri vaLaf Momoyo. Vatungamiriri ava vaiva Sipo Pakaparurwa, mubatanidzwa wemapato anopikisa nemugovera. Vachibvunzwa kuti vatungamiriri vebato reMDC vari kuwirirana here nezvemubatanidzwa, vatsvangirai vati vakaita chibvumirano sebato chinosunga vatsigiri neutungamiriri wese.
Motovabvunza ivo, asi chandoziva ndicho kuti maleaders ese ari muMDC, hakuna chinhu chinoitwa muMDC chisina collective responsibility. Takaenda kucouncil, takaenda kumaorgans ese for the whole year tichitaura nyaya iyi. Last Friday takaita council panapa tikaadoptana. Ndo zvataa kuita. Saka kana zvazvimwewo izvi zvazvokuti munovabvunza ivo, but ndoziva kuti munhu ari bound necollective decision yatinoita ita.
Mhirizhonga yakaitwa kubato reMDCT yashorwawo zvikuru nemasangano anokurudzira runyararo munyika. Mutungamiriri weZimbabwe Peace Project, Muzvare Justina Mukoko, vati havatarisirei kuti kusawirirana mumapato ezvematongerwo enyika kugadziriswe nemhirizhonga, kunyanya nyika yadongorora sarudzo dziri kutarisirwa kuitwa gore rinouya.
Isusu seZimbabwe Peace Project tinovimba kuti pane dzimwe nzira zvinogona kushandiswa kugadzirisa kusawirirana. Asi kusawirirana hakugone kunge kuchigadziriswa mhirizhonga. Tiri kukumbirisa zvikuru kune vemapato ezvematongerwo enyika kuti paine kugadzirira sarudzo yegore rinouya. Zvakakosha kuti tipinde musarudzo iyi zvese zvinenge zvichiitwa murunyararo, ikuti ndo zvinongoita kuti vanhu vanotsvaga pato kuti vavavhotere vavavimbe mavari vanenge vachivapa ramangwana rakajeka rinoita kuti vasununguke kuenda kunovhota murunyararo.
Kunyange zvazvo vatsvangirai vati bato ravo harikurudziri mhirizhonga, Muzvare Mukoko vati matanho achatorwa nebato reMDCT kune vakaita mhirizhonga ndiwo acharatidza kuti bato iri rakamira papi panyaya yemhirizhonga.
Ndofunga kuti tizoziva kuti vakazvipira panyaya yerutaro, tichaona kuti zvaitika izvi zvichaongororwa sei, uye vanenge vakakonzera izvozvi vachaitwa here kuti vazive kuti mhirizhonga chinhu chakaipa uyezve chinhu chinopa bato zita rakaipa.
MDCT yakabatana nemamwe mapato matanhatu nemugovera kuumba mubatanidzwa weMDC Alliance uyo uchakwikwidzana neZANU-PF musarudzo dza2018 uchitungamirirwa navatsvangirai. Mutungamiriri weMDCT uyo atiwo vanhu vakaita mhirizhonga iyi vanoda kusvibisa zita rebato pamwe nemubatanidzwa uyu, asi vati zvazvisi kuzobudirira. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.